Ya, ndona sikuthi inogona kuva iri progress nekuti nyaya ye ku immigration especially vanhu vari kupinda kuma border especially ku Texas uku zvimwe zvacho zviri kukonzereswa nekusabatana kwemabato atinenge tuma departments anenge achiona nezvekucontrola iyo traffic inenge ichibvapo. Saka ndogona kuti progress in the right direction yekuti at least vaite curb situation yacho yekuborder, but now tichitarisa yedu kuti vanhu neuwandu hwavo masvikiro ari kuita pabhodha kuti vachave vane yatingati manpower here yekumeka sure kuti munhu wese abatwa, ndo zvatida kuti tichiona manje, nekuti vari kushandisawo nzira dzepamusorosoro including nyaya dzetechnology nemadrone all that stuff of which ndo zvavagara vachingoitawo.
Asi tichiona kuti America inyika ine hunyanzvi hwepamusorosoro munyaya idzodzi dzekushandisa chizvino zvino, mungaona here vachikundwa naivo vari kupinza vanhu ava zviri kunze kwemutemo?
Mapindiro ari kuita vanhu kana kuti masvikiro ari kuita vanhu pabhodha zvinhu zvatingati zvinotikacha madziri mbichana, nekuti vanhu vakawanda ndoti zvokutamba nazvo. Kune anonzi macarnivals anenge achibva nekunana South America uku achipinda vachiya vachikemba muTexas imomo. Saka apa chinogona kuve chiri problem imanpower, kuti vangave vane equipment here yakakwana yekuti vaone vachibata munhu wese anenge achipinda pabhodha ipapo. Bhozi bhodha racho rakakura rinobva kuTexas richisvika kunana California. Saka pese ipapo panenge achida kuti paongororwe kuti vanhu vasapinde ipapo. Saka zvinhu zvatingati sezvo mabato ayabatana kuti zvinhu zvinogona kuita widen yatingati scope yavanokwanisa kuva vachicover pabhodha ipapo, kuti vaone kuti vabata vanhu vanenge vachipinda zvisina mapepa muAmerica.
Tinozwa kuti vese vari kupinda vachishandisa nyika yeMexico vaamasiye. America yatadza here kuita mushandira pamwe neMexico kudzivirira vanhu ivavo kuti vasatombobvira vapindawo muMexico?
Ya, America ine yatingati third country agreement nedzimwe nyika dzakaita seGuatemala neMexico zvikare irimo nedzimwe nyika dziri muSouth America, kuti kana munhu apfuura nemunyika idzodzodzo haafanirwo kuva achikwanisa kuva achipotera kana achipinda muAmerica, because ikokoko vari kuti vane atingati mainstitutions akasimbawo avari kugadzirisa kuti vanhu vasave vachiuya kuAmerica kunoko. But izvi zvinhu zvokuti zviripo hazvo, but vanhu vanoona sekuti America ndiyo nyika yokuti vakakwanisa kupinda vanokwanisa kushandurudzawo upenyu hwavo. Ndosaka tichizoona vanhu vachizojambawo zvekare vachisvikawo kumabhodha. Saka zvinhu zvatingati zviri challenging kuAmerica, uwandu hwevanhu vari kusvika ipapapa hunodawo kuti pave ne yatingati manpower inopfurikidza izvozvo zvatiri kuona izvo, but let's wait and see.
Tiri kuona kuti America yatarisana nesarudzo muna mbudzi wegore rino, zvinokanganisawo zvakadii nyaya dzesarudzo?
Ya, iko zvino tiri kuona kuti nyaya yeimmigration inyaya yatingati pachirungu iri topical, iri kutaurwa zvakanyanya, ende iwezve tiri kuona zvekare kuti nyaya yeimmigration inyaya isiri kunyatsokubatwa zvakanaka zvekare neCongress. Saka zvinhu zvichave zvichitaurika pasarudzo izvi nekuti vaTrump vasati vabuda muchigaro vanga vane chinangwa chekuisa yatingati mudhuri kana kuti war kubhodha iroro reMexico richisvikawo kuna California. Saka zvinhu zvokuti kana zvichizotaurwa panguva yemaelections zvinhu zvichida kuonekwa kuti vanhu vari kufila here safe nezviri kuitika kubhodha kuMexico uko, kana kuti hurumende ichazouya ichakwanisa here kuchinja zvinhu zvakadai. So but zvinhu zvinototinetsei nokuwanda kwakaita vanhu kubhodha.